Ripoti redu red limitation raakupedziswa, saka tiri kuda kurishambadza nokupa vamwe vatinoshanda navo patinongobva paWorkers Day ipapa. Chatiri kurudzira ndechekuti zeki dai ramba ichiita voter registration kuitira maconstituency aya ane vanhu vashoma anga anozoita nhamba kuitira kuti vamwe maprovinci asaluza maconstituencies avo. Saka tirikukurudzira kuti dai zeki yachiramba ichiita voter registration, uyezve chatinokumbira kuti chitarisirwe ndechekuti delimitation iyoyo itangiswe kuita nguva ichipo kuitira kuti basa iri ripere tisati tasvika ku2023. Saka ndozvatakatarisira patakasangana nezeki tikakurudzirawo kuti vange vachitaura nevepamusoro, uyezve pakuparlamenti wokwatakaenda kuoral hearing patakaenda kupetition ndiyo imwe nyaya yatakataura kuti dai vachinge vagadzira mutemo wekuti delimitation iitwe nguva ichipo pano kuti inonotswe kuitwa.
Ongororo iyi makaiitirei?
Ongororo iyi takaiita nokuti taida kunzwa kuti vanhu vanoziva here nezvekuganurwa kwemaconstituencies kana kuti mawards, ruzivo rwavo runosvika papi. Taida kuziva kuti vanofungei nezvekuganurwa kwemaconstituencies munyika yamedu, atingati maattitudes dzavo nemaopinions avo kuti vanofunga kuti zvinofambiswa sei, ndozvataida kuongorora chekutanga. Chechipiri, taida kuona kuti mutemo wekuganurwa kwemaconstituencies uno wakakwana here kana kuti unoda kuti uongororwe zvakare, kuswatanudzwe kuti unyatsoita zvinhu zviri zvakajeka. Taida zvakare kuona kuti pavanoita mademarcations aya vanoenda here kuvanhu vachivabvunza sezvinotaurwa nemutemo wedu constitution kuti vanofanira kunge vachiconsulta. Taida kugunda kuti vanombokonsultwawo here.
Vamwe vamakaita navo ongororo iyi ndevapi?
Patakaita ongororo iyi takashanda nemaresearchers atakatraina. Takashanda zvakare nemastatisticians vakatibatsira kuburitsa nzvimbo dzatainobvunza. Takashanda zvakare nevanoita zveICT zvatingati technology. Then takazotaurawo zvakare nemacivil society organizations vatinoshanda navo.
Miganhu yematunhu inochinjirwei?
Pane mamwe matunhu oro maconstituencies nemawards ane vanhu vakawanda kana kuti vakashomekesa. Takashandisa voters roll yatakapiwa muna February 2019 gore rino. Voters roll iyoyo tikaidivida vanhu vari muvoters roll, tikadivida nemaconstituencies ari muZimbabwe, takaona kuti constituency yega yega inofanira kunge ine vanhu average 27,000. Ndokuti tibude ne 210 constituencies dzedu. Asi sekuona kwamuri kutoita 76,000 Harare South, Budiriro 50,000, Epworth 71,000, Goromonzi 73,000, tinana zvakare vana Masvingo vari kuma 40 something thousand. Average yedu iya yatopotseka paakuda kuti nyaya yedemarcation yemaconstituencies nemawadzi ichitorwa zviri siriasi, paitwe zvinhu nenguva, tisazorasha oro kumhanyidzana neprocess inokuti yakakosha.